This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu kubvumbi 15, 2016. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 11605 ne 15775 kHz pa shortwave. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Manzira ndakadai kuti driver ati akarova dhongi. Arova dhongi ndofunga dhazi rinogara rovana nepaki. Ipapa akurova dhongi kwake. Deni ndiko kwaitira kuti vanhu vashaidze ipapo.
Vanhu gumi nevaviri vanoshaya munjodzi yemumugwagwa kuBait Bridge.
Kurizira kuti kuvarimi kana taona kuti fodya misiyoyo saizi yakadzika zviri nani kuti tisatandisa simba redu nekungoregedza fodya chinda. Hongu tinozviziva kuti vanhu vanenge vafamba, asi kuti tiregedze fodya chinda nemitengo iri pasi pasi, hai izvozvo hatikurudziri zvachose.
Varimi vochema-chema nemutengo wefodya wavanoti uri pasi. Nhasi tine hurukuro navaJoseph Chinotimba nezvezuva rekuwana kuzvitonga kuzere. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu gumi nevaviri vafa munjodzi yemumugwagwa kuBait Bridge, vamwe makumi mana nevashanu vakakuvara mushure mekunge bhazi reMB Transport rabonderana nerori. Mumugwagwa weHarare Bait Bridge uyu unofamba nemabhazi nemarori anotakura zvinhu uye waurayisawo vanhu vakawanda zvikuru, uye hurumende iri kushorwa zvakanyanya nekutadza kuugadzirisa. Makurukota ehurumende anotore zvematunhu vaSevia Kasukuwere uye vanoona nezvevasori vaKembo Mohadi vashanyira paitikira njodzi iyi, vakavimbisa kuti hurumende ichapa mazana maviri emadhora kubatsira vanhu vafirwa. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata munyori weguta reBait Bridge vaLoud Ramahopola.
Manzira ndakadai kuti driver ati akarova dhongi. Arova dhongi ndofunga dhazi rinogara rovana nepaki. Ipapa akurova dhongi kwake. Deni ndiko kwaitira kuti vanhu vashaidze ipapo. Ende zvandinoziva ndezvekuti inini rodhi kudhara yanga ine fence. Taiko zvino haisina fence, saka inogara kune think about 80 kilometers up to 8 kilometers ichienda kumabhugu river. Pane madhongi, pane ng'ombe, and most of the time ndizvo zvinokonzera maaccidents iwawo.
Saka vakuvara mambonzwa kuti vaendeswa kupi?
Ndaziva kuti vamwe vaendeswa vakatransfera ndokuenda kuganda kana kuBulawayo, asi vamwe vari kuhari kuchipatara ivo.
Iro dambudziko irori harisi rekutanga mumugwagwa iwowo weBait Bridge Harare Road iwoyu. Zvii zvamungatarisirawo kuti zvinge zvichiitwa panyaya yemugwagwa iwoyu?
Hadi kutarisira kuti mugwagwa iwoyu uchive dualize nekuti uite fence, at least zvichabatsira kuti usapinda madhongi kana ng'ombe mumarodhi.
Tanzwawo kuti kune makurukota ehurumende auyawo kunoona nyaya iyoyi. Imi mambowanawo here mukana wekutaurawo nawo, uye kana masanganawo nawo zvii zvavari kutaurawo pamusoro petsaona iyi?
Zvaira haunga ndinaona mukana wekutaura nawo, but we just appreciated the thing hurumende kwaita disaster inenge iyoyi. So immediately within some few hours two ministers were on the ground going to the scene, vakasvika kuti nekuchipatara vachiona vanhu vakakuvara. Something that we really appreciate. And with the Minister of Development Government, we have a dry disaster, we have a national disaster, and we have a state that we have a national disaster. We really appreciate it.
Ipo paitikira tsaona kure zvakadii nekubva muguta reBait Bridge?
about 45 kilometers from Beit.
Avanga vari munyori weguta reBeit Bridge valaud Ramakopola vari parunare kuBeit Bridge kwakare. Kunetsana pakati pekambani National Railways of Zimbabwe kana kuti NRZ nevashandi vayo iri kuenderera mberi uye iri kutarisirwa kupinda mudare rinoyananisa vashandi nevashandirwi kana kuti labor court nemusi wechina svondo rinouya. Vashandi vanosvika zviuru zvina vave nemasvondo vachiratidzira vachiti vave nemwedzi gumi nemishanu vasina kubhadharwa mari dzavo dzemihoro. Asi gurukota rinoona nezvevashandi amai Priska Mfumira vakati vashandi ava vadzokere kumabasa mukati memazuva maviri sezvo vasina kunyatsotevera mutemo pakutanga kuratidzira kwavakaita. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vafanwe masikati vanove mutauriri weNRZ.
Icho kwadi chaizvo pashure pakunge isu taendawo kumatare ezvemabasa nenzuru labor court. Tinoda kumbira kunyora kuti varatidze kuti sei vari pastrike. Kwaka zobva tsamba yakabva ikoko ku ministry ye labor and social welfare ichitaura kuti vashandi vanofanira kuti vadzokere kumabasa asi vachifanira kuti kunge vatovako izvezvi vakutoshanda. Saka tisuwo sekambani nesuwo semanagement vatungamiri vekambani yezvitima tiri kutivone haita ikumbira kuti vashandi vadi vadzokere kumabasa. Vashandi nokuti kushanda kwavo ndokunoita kuti tikwanise kudi kufambisa zvitima towanaone mari yokuti tikwanise kubhadhara zvinofanira kubhadharwa zvese.
Saka vatanga here kudzokera kubasa vashandi sekunzwawo kwamuri kuita?
Sekunzwa kwangu kuti vamwe vadzokera kuvamwe vamwe vanga vasati havasi kumwe kune mamwe nedzimwe nzvimbo kune kwavadzokerawo.
Ko nyaya yavo yemari iri kugadziriswa here vamasikati?
Hatiti ndosaka kutaurwana kwanga kuripo kuti vanhu vadi vagadziriswe nyaya yemari yacho. Kutaurwana kwakuripo tiri kuti izvozvo kuchitaurirwana uye nokuzama kutsvagawo dzimwe nzira dzekuti tiwane mari vanhu vange vafanange vachishanda ndozvachanga chiri chikumbiro kukumbira kuvashandi. Asi chikuru ndechokuti chokwadi tine tsitsi zvikuru kuburikidza nekutiwo mari yanga isingawanikwe kubhadhara vashandi nokuti kana munhu washanda anofanira kubhadharwa. Asi zvaa zvakangomerawo kambani nekudawo kuti makambani ndingangoti mazhinji anga achitakurira nhumbi nenjanji. Asi mazhinji acho mamwe akavhara mamwe anyange achishanda zvavo asi ndangire acho ravashoma nokuti kune vanotakurawo nemotokari dzofamba nemugwagwa dzinotorawo imwe bhizinesi ratovange tichitakura. Hana izvozvo zvaizoita kuti bhizinesi rive shoma.
Mutauriri weNRZ vafanirwa masikati vari parunare kuulawaya naBlessing Zulu Studio 7. Blessing abatawo mutungamiri werimwe sangano revashandi reZimbabwe Amalgamated Railway Workers Union vamoyo kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu kuvashandi.
Minista vakasaina shokozi order yatawana nhasi tichibva tapuwa date rokuapia kulabor court musi weThursday next week musi wa21 April.
Saka vashandi vadzokera here kubasa vakamirira zuva rekuenda kulabor court iri?
Aiwa, vashandi havana kudzokera kubasa.
Sei vasiri kudzokera kubasa?
Iko zvino Zulu rega timbonika maproceedings. Iko zvino zvinogona kunge zvisiri zvakanaka kuti titaure nenyaya yacho iyoyo. Takadi kumbomira tichione panosvika Thursday next week tava kubva kulabor court iwe nenditozotaura.
Tataura neivo veNRZ vari kuti vamwe vashandi vashoma vanenge vadzokera kubasa, ichokwadi here?
Hai, izvo tingatonzwa naivo kana varivo vanhikira nokuti iyo nayo vakanyora mosekula yavo yavakanyora. Kana kuri kuti vashandi vateerera sekula yavakanyora kuda vanenge vachitaura chokwadi isu hatizivi.
Mutungamiri werimwe sangano revashandi veNational Railways of Zimbabwe reZimbabwe Amalgamated Railway Workers Union vamoyo vari parunare naBlessing Zulu Studio 7. Varimi vefodya vanonzi vari kuchema zvikuru nekuderera kwemutengo wefodya pamisika izvo zvinonzi zvave kuita kuti vafungidzire kuti pane kuwirirana kwemutengo kungadai kuri kuitika muchivande pakati pevanotenga fodya. VaPaul Zakaria, vanove mukuru wesangano revarimi reZimbabwe Farmers Union, vanoti chiri kushamisa varimi ndechekuti fodya yegore rino iri pamusoro kwazvo kudarika yegore rapera, asi vari kuzoona ichitengwa nemitengo inoita masendi 10 kana pasi pakirogramu yoga yoga. VaZakaria vanoti sesangano rinomirira varimi vari kukurudzira varimi kuti varambire nefodya yavo pane kuti itengwe nemitengo yakaderera kudaro. Vanoti murimi anoburitsa mari nenguva zvakawanda kwazvo kuti arime fodya pagore asi odzopedzisira oshandira mahara. Gore rapera panguva ino fodya inonzi yaitengwa nemutengo wemadhora maviri nemasendi masere kunyange hazvo yaive iri yepasi zvichienzaniswa negohwo remwaka uno. Ngatinzwei hurukuro yataita navaZakaria pamusoro penyaya iyi.
Chinhu chinosvitsa zvikuru kana takatarisa kuti murimi wakashanda zvakadini gore rose kuti fodya yake iye sezvairi iko zvino, tichitarisa zvakare kuti fodya yavarimi gore rino tichikombera negore rakapera ifodya yakanaka zvikuru zvaitoda kuti murimi apuwe zvinoenderana nezvaakaita. Hakuna mufaro zvachose kunotengeswa wafodya. Vanhu vakagumbuka nemabatirwo avari kuitwa katakatarisa nyaya yemitengo. Kumitengo ikoku kutinokurudzira zvikuru kuti vetimb dai kuri kuti vatarisa nyaya iyoyi pamwe chete nemaassociations evarimi, tagona kukurukura tichitaura pamusoro pokuti ivo vanotenga varege kuita sekuti vari kubvumirana pamusoro pemari yavangatenga muzuva kana kuti pazuva. Iko zvino tine fungidziro iyoyi yokuti panenge kunokurukurwa seri wozouya woita sevanoita option asi kwake taurwa mutengo, nokuti zvimwe zvinotosimisa kuti kunobuda mumwe munhu ane fodya inonzi yaita 10 cents per kg kana less. Izvozvo zvinhu zvisingafaniri kuti zvinge zvichiitika zvachose.
Chii chavari kupawo chikonzero chokuti mitengo iyi inge ichidzika kudaro?
Hapana chikonzero chiri kumbopuwa. Zvinongoitwa sekuti option nhasi ndo zvayataura. Hakuna chimwe chikonzero chiri kupuwa. Inyaya yekungoti kuma option flows uku tichiri kuongorora kuti ndapapi pangava pane dambudziko. Asi kana isu tokurudzira kuti kuvarimi kana taona kuti fodya misiwoyo praizi yakadzika, zviri nani kuti tisatambisa simba redu nekungoregedza fodya chinda. Hongu tinozviziva kuti vanhu vanenge vafamba, asi kuti tiregedze fodya chinda nemitengo iri pasi pasi, hai izvozvo hatikurudziri zvachose. Ngationei dzimwe nzira dzekuti tigadzirise matambudziko iwawo.
Vanga vari mukuru weZimbabwe Farmers Union VaPaul Zakaria vari parunhare muHarare neStudio 7. Paita ropa rakaipa pakati pemasangano anomirira vashandi vemumigodhi anoti reAssociated Mine Workers Union nereMine Workers Union. Sangano reAssociated Mine Workers Union of Zimbabwe rinoti riri kutambira mari yechikamu chimwe nechidimbu kubva muzana kana kuti 1.5% pamari yemihoro iri kuwedzerwa nekambani nemakambani emigodhi. Mukuru weZimbabwe Chamber of Mines Isaac Kwesu vanoti makambani hakwanisi kubhadhara mari yakawanda kudarika iyoyi nekuti naivo vari kutatarika. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru wesangano reMine Workers Union vandodhana Sitole ava vanoti havatambire mari iyi nekuti ishoma.
Iyo inyaya isingaiti zvachose. Mari iyo haitoiti ishoma sabhikozi haitombokwani kumushando. Saka tiri kutogunun'una nenhingirikeni iyo nemari iyoyo, imari shomasa. Hongu toziva kuti iye zvino mamines mazhinji ka maoperatero ari kuita vazhinji vari kuchema kuti zvinhu hazvisingatovafambirawo zvakanaka. Pachivazvo zviri izvozvo tinoti 1.5 haiwa haikomborere. Mamines anenge ari kuoperatawo zvinenge zviri nani ndeveplatinum, ndo vatori naniwo, but magold mines mazhinji vari kukomplena. Tete vanhu vakomplena vanogotorawo advantage kuti chero vari pagood standing vanogona kutedzera ivavo vari kuchema, vobva vangochema hodya jemani wadya. Ndo zvandiri kuona.
Imi seva shandi manga mchida uti mari isuke pa mari.
Wongu kufamba kwa tino itaka. Chichita urana neva shandirwe. Pani patinona tuwa manengu wani ma njirikine abo ma problem. Zawa aturi jengi niwe kunyona uta ashua awari kudini. Baru kutila gulao. Sekuti mkawate ura opesente jaka wanda memuita sekuti madini. Mawaume sera. Bu memuita ati mshandi iye ande mbere achishanda. Uye uye arande futi company chidini. Ichendera mbere uwe nukushanda. But yeye papanga paka itakana ati 15% or more tishichema ona wakuti wari kuchema wakuti nazina umira mjinga tumbuwa na nipani 1.5 too much.
Mungati vashandi wakawanda waru tambira maria kawanda zwakadi ipa mwezi.
Mishandi we pass izwezi aru kushitambira $245. Saka tika isa ingiri kini 1.5% yu tino wati munu ye angwa simu kani $3 aka ndaka ntipa $249. Saka unuona wuti maria cho apana sasunore uza ikwani mario ini ndio mshandi pasi ari kutambira ndio kana taka kuma platinum mines vaningi vakadarika marizo so because ivo vaningi vo indira na onema upatiro avarsi
saka muchada kuramba muchienderera mberi nehurukuro here zviri kufamba sei
tichaenderera mberi nekuti problem iripo kahombe iri kuitika maybe vanya vasiri kuongorora ndeyekuti pama negotiations ati kuita ANC ka isisu ka as national managers union. We are against this in Israel. So because we are saying that before, in this thing, we are in a majority, a move. That can we are saying it is the negotiation you are. That our children are the NEC actually have very good candidates. No one will go into the market. So what we are saying is that if you see the money that is in Israel, that such a thing the negotiations you are.
Mukuru wesangano reNational Mine Workers Union vandodana Stole vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Mutungamiri webato rinopikisa vaMorgan Tsvangirai vanoti vari kufara nehuwandu hwevanhu vakabuda vachiratidzira nezuro unove munongwedzi wekuti nyika yaenda kumawere. Blessing Zulu Studio 7 abata vatsvangirai kuti tinzwe zvizere.
Taiziva here kuti vanhu vane shungu zvokutaurisira. Kuna vamwe vakanwarimwe kuti hazvichafoira zvichadi asistaiziva here pasi on the ground. Kuti vanhu vedu vanga vaine shungu dzokutaurisira izvozvo. Saka hapana chakatishamisa asi kuti takafadwa nekuuya kwakaita vanhu nekuparticipata kwavakaita.
Pane vamaitaura navo muchifamba vaitiwo kudi vanhu ndeapi matambudziko avari kusangana nawo munyika umu?
Munhu wese Blessing, munhu wese munyika munomu haasi kufara nemamiriro akaita zvinhu. Munhu wese ari kutsvaka kuti zvino dambudziko iroro rinopera sei, because idambudziko riri kukonzerwa nepolitics dzenyika, kwete kuti hapana here solution iripo. Vamugabe ndo vaita problem, because havasina simba racho rokufunga zvinhu zvizogadziriswa sei. Ivo havasina hwanya nazvo. Vangoita sashe uyo ari pachigaro asi akwanisi kuziva kuti zviri kufamba sei around him. So ndo dambudziko raita munyika uno. Munhu wese anozvizivisa manje kuti mukuru uyu wakura ngaachena anozorora. Whether my old vets, whether my, the sentiment irimunyika muno ndiye kuti I am kuru aenda zorora kuitira kuti nyika iwane pokutangira. Iye zvino patova neproblem yeleadership, ndo dambudziko ratasangana naro.
Saka kuri kuti vamugabe vatambira chichemo, kana kuti kuri kuti vamugabe vatambira chikumbiro chenyu chekuti ngavasiye basa vaende pamuchika ndigere, panenge poitwa sei? Remangwana renyika rinenge rofamba sei?
Aiwaka. Handiti kune constitution. Munongotedza ka constitution. Kana mukuru wenyika kana akafa akaretire kana kuti akabviswa nekuda kwemhosva, pane gwara rinoteerwa reconstitution. Ndo rinofanira kuteerwa iroro.
Muchaenderera mberi here muchiratidzira zvinenge zvichifamba sei?
Inga takataura kuvanhu nezuro tichiti isusu provincial expression. Tichaenda kune mamwe maprovinces, ana Bulawayo, ana Gweru, ana Mutare, ana vese vana masvingo, tichiorganiza vanhu kuti vataridzire izvozvo, tozopedzisira nenational expression, yatinoti national demonstration.
Mutungamiri webato rinopikisa reMDCT vaMorgan Tsvangirai vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nhasi. Munyori mukuru weAmerica vaAshkata nhasi vaenda kungarava yehondo yemuAmerica iri munzvimbo yeSouth China Sea iyo yaunza kunetsana kunotyisa pakati peChina nePhilippines. America inoti iri kutsigira Philippines mugakava iri. Nhengo yedare remakurukota emuAmerica vaFrederica Wilson vekuFlorida vabatana nemamwe makurukota emudare reCongress vachikurudzira kuti vasikana vekuNigeria vakapambwa makore maviri apfuura mudunhu reChibok vasunungurwe nechikwata chinofurikidza mwero cheAl-Shabaab.
Tambira ine mufaro watereri. Muchirongwa chedu pindai mudariro. Chatinotaura newe chidiki. Ini ndini Chioneso Jani. Nasi muchirongwa chedu tine hurukoro na mukoma Dono Chatukuta, mukuru wekambani ye Eden Energy Solutions. Tinokutambira ine mufaro mukoma Donald.
Tinofara wakasimba richioniso.
Tinofara mukoma Donald. Chichinonzi renewable energy.
Renewable energy chiwaniso inzira yekuwana magetsi kubva kumzuva, kubva kumhepo, kubva kumasaisai, kubva ku yatinoti biogas kuti tikwanise kuwana magetsi muzimba dzedu neuma industry.
Wechidiki muZimbabwe wangapinda sei mumabasa ezvemhando dzemoto aya?
Zimbabwe pari zvino ndo nzvimbo yakanaka kuti mayouth apinde murenewable energy atiri kutaura nezvayo nekuti kune mikana yakawanda. Kunyange tiine dambudziko rekushayika kwemagetsi, mayouth ane mukana wekupinda mubusiness renewable energy nekuti vanokwanisa kupinda maprojects akaita sekugadzira minda yesolar kutora energy kubva kuzuva neminda yewind yekutora energy kumhepo. Kana kuti mayouth anokwanisa kuwana access yemari kuti vapinde maprojects akadai. Tagara tine maprojects egovernment eyouth empowerment.
Ndezvipi zvirongwa kana maprojects amuri kuita pari zvino?
Eden Energy Solutions tine project yatinayo inonzi Eden Power Store. Eden Power Store iproject inopa magetsi anobva kumhepo nezuva zvakasangana asi anochengeta magetsi aya mumweya waka inonzi air compression. Project imashandira inoita ndeyekuti kana power ichiriko nekuti hakusadzise kuti kunenge kuine mhepo kana kuti kunenge kuine zuva, nguva idzodzo pakunenge kuine zuva kuine mhepo energy inospetezwa mucompressed air. Kana yakudiwa zvakanyanya sei nguva dzemanheru panenge pakura demand, magetsi anenge achibva mucompressed air iya achisupplya zvimba.
Mazvita tinotenda. Avo vanga vari mukoma Dono Chatukuta wanoshanda nesangano reEden Energy Solutions. Aiwa vatereri, tosangana zvekare muchirongwa chinotevera. Ini ndini Chioneso Jani.
Kwaziwa hii muri yeZimbabwe. Ndini Marvelous Mhlanganya huye we Studio 7. Mwedzi uno wakubvumbi, Zimbabwe iri kusvitsa makore makumi matatu nenhanhatu yawana kuzvitonga. 18 kubvumbi 1980 izuva rakakosha munyika yeZimbabwe. Inzwai ndangariro dzenyu pano pa Studio 7 apo Zimbabwe inenge ichicherechedza zuva rekuzvitonga. Inzwai zvizere kune vaive muhondo yechimurenga vakaona hondo nekusunungurwa kweZimbabwe. Pamwe neavo vakaberekwa nyika yava kuzvitonga. Tumirai maonero enyu zvinoreva kuzvitonga panamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba dzedu zvakare 001-202-465-0318.
Muchirongwa chedu chatiri kuita hurukure nekutarisa zuva rekuwana kuzvitonga kuzere Blessing Zulu Studio 7 aita hurukure nemumwe murwiri wehondo yerusununguko vachimirira bhoye raSouth muparamende vaJoseph Chinotimba.
Ndinorega ndeko kufara isikika takatora kubva kuvarungu taana tiri kurima. Vanhu vari kuinda mamaini, vanhu vari kumaZimbabweni. Hakuna maZimbabweni angaine makambanis. MaZimbabweni are now starting ukazwa ana chivayo. Vachiti mabillionaires vachibatsira ivheri bhora zvinoreva kuti Zimbabwe yedu inyika yakanaka. We have done a very good job for the Zimbabwean to be as they are today. It will be as vanachivayo alati today. Makareko kwakusina vanhu vanga vaine mari yakadasana chivayo zvaionekwa kuvarungu bedzi. Saka we are happy. Because we are also done and they do. Like I say, Nima Kutokarakuna America, Karakuka Kusina, Kukarakuna America, not yet there's some deal with Rico, because Karakuka Scatter is one at the Mokuando Taurum broadcast Kusaka Rico.
Ko vamuoka vari kuti mamiriro akaita zveupfumi zvacho nguva yerudhizha inenge yanga itori nani vachinotimba.
Ndo maopposition party ka. Ndo maopposition party anongotaurawo zvavo zvavasikanzwisisi kuti vanotaura chii. Asi zvandiri kutaura pano ndezvekuti chokwadi chokwadi chiripo kune vanhu vashoma vanotaura izvozvo. Only the opposition parties ndo vanotaura zvekuita kuti vaitewo kupower. Asi vanhu veZimbabwe vari kutoona kuti munana first tikapindi kareko. Asi zvino zvava kupinda. They are happy with us. We have done a very good job. Takaita basa. Vanhu veZimbabwe ngavafare nokusunuka. Chazvinoita vanhu vedu, they are only killers of their own country. Nokuti kana munhu asingabvumirikisa mari yake mubhengi achiga kuti mari yake auraine. Kana munhu asikagoni kuvhura kambani achingonotenga South Africa kuvhura kambani yake hadi kuti agadzire hadi. Saka tiri kuzvireva nyika nemaoko edu. Kana tiri vanhu vanoda nyika yedu, ngatitaure zvekuti nyika yedu ibudire.
Murwiri wehondo yerusununguko vachimirira bhoye raSouth muparamende vaJoseph Chinotimba vachitaura naBlessing Zulu weStudio 7. Mashoko atiri kuverenga anoburitsa pamire hurumende yeAmerica. Makore makumi maviri nemaviri adarika, chimwe chemhosva dzakaipisisa munhoroondo dzeupenyu hwevanhu makore ekuma 1900 yakaitika muRwanda. Vanhu vanodarika mazana masere ezviuru vanosanganisira varume, madzimai pamwe nevana vadiki vakapondwa mukati memazuva zana ekushungurudzwa kwevanhu. Kupondwa kwevanhu uku kwakanga kwakarongwa nevaive vakuru vehurumende verudzi rwechihutu kwakatanga zvechokwadi musi wa7 kubvumbi 1994, zuva rimwe chete mushure mekudonha kwendege yaive yakatakura vatungamiri venyika dzeRwanda neBurundi yadonhedzwa ikauraya vatungamiri vaviri ava. Mumashoko avo mukucherechedza zuva iri, mutungamiri weAmerica vaBarack Obama vanoti, tinorangarira kwete vakapondwa chete asivo neavo vakaisa upenyu hwavo munjodzi vachiponesa vamwe pamwe nekupona nevakapona avakatakura ndangariro dzezvakaitika izvi nanhasi. Mashoko aya anoburitsa pamire hurumende yeAmerica. Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 p.m. apo tiri kutarisa nyaya yenjodzi yemumigwagwa takatarisana nezororo rezuva rekuwana kuzvitonga kuzere. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Vanhu gumi nevaviri vanoshaya munjodzi yemumugwagwa kuBait Bridge. Varimi vefodya vochema-chema nemutengo uri kutengwa nawo fodya pamisika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai mina Chris Gande.